Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikuvapa zvinhu zvakaita sema face mask, tovapawo zvekare masanitizers, tovapawo zvekare atiri kuti mahygiene kits ayo anezenge achisanganisa zvinhu zvakaita sesipo, mabuckets emvura, kuitira kuti nyaya dzeutsanana dzinge dziri pamusoro-soro.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoviga vaPatson Dzamara kumusha kwavo kwaMutoko vachishora mhirizhonga. Vamiriri venyika dzinobatsira Zimbabwe vanokurudzira hurumende kuti isambonyikidze kodzero dzevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 189 mushure mekushaya kwevamwe vanhu gumi. Vanhu makumi mana nemumwe kana kuti 41 ndo vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 951 vakavhenekwa kuona kana vaine chirwere ichi. Pavanhu vakawanikwa vaine chirwere makumi matatu nevasere kana kuti 38 vanhu vagara vari munyika, kuchitiwo vamwe vatatu vari vanhu vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 6292 vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, kunyange hazvo paine vamwe vanosvika zviuru zvishanu negumi kana kuti 5010 vapora kubva kuCovid-19. Izvi zvinosiya vanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 1093 vachine chirwere ichi. Izvi zvinouya panguva iyo sangano reCommunity Working Group on Health riri kudzidzisa vanotungamira nyaya dzeutano munharaunda pamusoro peCovid-19 uye kuti chirwere ichi chingadzivirirwa sei. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezveutano riri kushanda pamwe nemakanzuru kupa ruzivo kune vanoita zveutano mumadhorobha nemumaruwa. Varusike vanoti wavaniswawo mabhasikoro akawanda kwazvo nesangano reWorld Bicycle Relief ayo achashandiswa zvikuru mumaruwa mukurwisana nedenda iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Donzvo redu nderekukurudzira yatinoti community participation munyaya dzezveutano. Takaonawo zvakakodzera kuti chirwere checovid-19 handiro basa rana mukoti nana chiremba chete kwete. Chirwere ichi kutoti tichikunde panotodiwa community participation yakasimba. Vanhu vanonyanyosevenza mucommunity, vanozivikana mucommunity, vanoremekedzwa mucommunity ndivavo macommunity health workers. Uye vanhu ava vakakosha kuti nekuda kwekuti vanogara mucommunity imomo vanotaura zvekare rurimi rwemunharaunda yavanogara iyoyo. Saka izvozvo zvinobvisa dambudziko rekuti vanhu vange vachibva kune dzimwe nzvimbo ndivo voenda vachinodzidzisa vanhu vemunzvimbo, dzimwe nguva vasinganyatsozwisisa mutauro wavo, vasinganyatsonzwisisa maitiro avo maringe netsika dzavo.
Zvii zvamuri kupawo vamuri kudzidzisa ava? tichiona kuti vamwe vari muboka reutano vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuita mabasa nekushayiwa zvikwanisiro.
Community health workers aya atiri kudzidzisa, tiri kuvapa zvipfeko zvinozovabatsira kuzvidzivirira ivo pachezvavo uye kudzivirira macommunities avanezenge vachishanda navo. Tiri kuvapa zvinhu zvakaita semaface mask, tovapawo zvekare masanitizers, tovapawo zvekare atiri kuti mahygiene kits ayo anezenge achisanganisira zvinhu zvakaita sesipo, mabhakets emvura, kuitira kuti nyaya dzeutsanana dzinge dziri pamusoro-soro uye tichiedza nepatinokwanisa kuti ivo vange vachizvidzivirira kubva kuchirwere checovid-19.
Mune mamwe masangano amuri kushanda nawo here mubasa iri?
Takabatana nerimwe sangano rinonzi World Bicycle Relief, iro rakatipa chipo chemabhasikoro akawanda zvikuru. Awo mabhasikoro atiri kupa kumavillage health workers kunyanya-nyanya vekumaruwa, nekuda kwekuti mumadhorobha sezvo musisina atinoti macycle tracks aya, takaona kuti tingatozoita njodzi tikapa mabhasikoro kune vekumadhorobha. Saka mabhasikoro tirungonyanyopa vaya vekumaruwa, sezvo vamwe vavo vakanga vakawana dzidziso asi havana kumbobvira vapiwa mabhasikoro. Saka vamwe vacho vaitofamba nzendo dzakareba zvikuru kuitira kuti vakwanise kunge vachikavha nharaunda inenge yakakomberedzwa nevhillage ravo.
Vanga vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwecovid-19 pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni 24 nemazana mana ezviuru kana kuti 24,400,000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose, icho chaurayawo vamwe vanodarika zviuru mazana masere nemakumi matatu nezviviri kana kuti 832,000. America ndiyo iri pamusoro pasi rose iine vanhu vanodarika mamiriyoni 5 nezviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 5,869,000. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere kana kuti 180,000. South Africa iyo iri pamusoro muAfrica yose ine vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu negumi nezvisere kana kuti 618,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vafa nacho vachidarika zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu kana kuti 13,600. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabatana nemhuri yekwaDzamara mukuviga nhengo yebato ravo vaPaterson Dzamara kumusha kwavo kwaMutoko nhasi. Vachitaura pakuvigwa kwavaDzamara pamberi pemazana nemazana evanhu vaungana pamusha wekwaDzamara, vaChamisa vashoropodza kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzavo, vachiti hazvina musoro nehunhu kuti ropa revanhu rideurwe nemunhuwo zvake wenyama. VaChamisa vati hunhu hwakadai haufanirwe kutambirwa muZimbabwe. Vatiwo pasi rakadeukirwa neropa remunhu mumwe chete, Jesu Kristu, kwete vanhu vanofamba vachiti Zimbabwe ndeyeropa. VaChamisa varatidza utungamiri hune udzamu apo vashoropodza vanhu vari mubato ravo vanoita maslogan anokonzera zvemhirizhonga. Vatiwo havadi kunzwa chinhu chinonzi mhirizhonga mubato ravo, vachiti bato ravo rinofanirwa kuratidza mwenje werunyararo kuitira kuti munyika muve nekugara zvakanaka kwemunhu wese. VaChamisa vapika kuti havasi kuzofa vakasiya vanhu vachiita zvemhirizhonga mubato ravo panguva iyo vanenge vari mutungamiri webato.
slogan zeizo kuti gavari. We don't want violence in the movement for democratic change. Kukula izenzo asingawirira newe chingomudzidzisa zvinonaka tinosumudza tinovanduta tinotengera kwaita kumuna pano muona kuitei you can't replace rima muchisa rima samuda kutaura chida muchi kunorova vanhu kana kuponda vanhu pana we don't want that that should stop you watchman this thing chikakondinya. I don't want to hear this.
Vapatson Dzamara vakashaya nemusi wechitatu mushure mekurwara nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Vakapinda munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu zvichitevera kupambwa nekutsakatika kwakaita mukoma wavo vaitai Dzamara muna kurume 2015. Munguva yairwara yavairwira kodzero dzemukoma wavo vaDzamara vakasungwa vakatoshwa vari mumaoko emapurisa izvo zvakaita kuti vaende kunorapwa mavanga ekutotya kwavakaitwa. VaDzamara vafa vari nhengo yeNational Executive yeMDC Alliance. Vamiriri venyika dzakasiyana-siyana dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Vamiriri ava vatiwo hurumende haifanirwe kumbonyikidza kodzero dzevanhu kuburikidza nekushandisa mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ranyorwa nevamiriri vemizinda yeCanada, German, Netherlands, Norway, Poland, United Kingdom neAmerica, rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kuzadzisa zvavakavimbisa pavakagadzwa pachigaro kuti vaizoteerera nekukoshesa zvido zvezvizvarwa zvenyika. Vamiririri ava vatiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika dzeutano, dzeupfumi pamwe nekugara zvakanaka kwevana veZimbabwe. Nyika idzi dzati dziri kumira nezvizvarwa zveZimbabwe nevavariro yekuva nenyika ine runyararo. Vayambirawo hurumende kuti isiyane nezvekushandisa denda recovid-19 mukutyora kodzero dzevanhu vachiti hurumende ngairwise uori pamwe nekusiyana netsika yekushoropodza nekupa dzimwe nyika mhosva yekuva honzeri yematambudziko ari munyika. Nyanzvi munyaya dzezvebudiriro vaJoy Mabenge vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nehurumende dzakasiyana-siyana idzi mashoko echokwadi. VaMabenge vati hurumende haifanirwi kuramba ichivanda seri kwemumwe izvo zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Hurumende ikaramba ichiita zveushingi hwagotywa ichivanda kuseri kwechimumwe, zvokwadi hurumende inozoshaya anobatsira nekuti hurumende yedu inotoziva yagara igaroziva kuti nyangwe tine mari yakawanda sei muno munyika kuburikidza nezvirimwa kuburikidza nezvimwe zviwanikwa, mari iyoyo haikwaniri nyika. Saka hurumende yedu yagara ichitenge ichitongotarisa kunyika dzekure idzo dzokuti iwane rubatsiro. Uyezve ingava hurumende ipi isingadi kucherechedzwa nedzimwewo nyika kuti ione kwokuti iri kuita zvinhu zvinokodzera here pasi pano, ndinoona sekuti hurumende yakufanira kuchisvika pakuti imire pachokwadi. Nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pachishandiswa mutemo wecovid-19, vanhu vachizvadagadzwa, vanhu vachirohwa zvakaomarara, vanhu vachipanobuda pazvivhitivhiti, panobuda zvinhu zvatinoona pamaindaneti zviriko kwese, vanhu vachiabductiwa, vanhu vachirohwa, vanhu vachishungurudzwa, vanhu vachipinzwa mumajeri.
VaMabenge vatiwo inguva yekuti mutungamiriri wenyika asimudze musoro nekuona kuti vese vari muhurumende vari kutyora kodzero dzevanhu vadzingwa muhurumende.
Zvototora ivo mutungamiri wenyika mbune pachavo kuti vadzore avo vanenge vachiita izvi vari vatumwa vehurumende, kana kuti vachiita izvi vachiti vatumwa vehurumende, nekuti kwotoenda uko zvinhu zvikasakasika kugadzirisika zvokwadi hurumende inozoshayawo kuchema nayo, nekuti vanenge vaakunzi takambokuudzai hamuna kuteerera. Saka ndinoona sekuti tasvika panguva yekuti dai hurumende yachitanga kumira pachokwadi yashandura muitiro wevanhu vanoisenzera nemu nemuitiro wevanhu vanenge vachita zvinhu vachiti vari kuita vakamirira hurumende.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti vanoti kudii negwaro rabudiswa, sezvo patafonera gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati vanga vasati vaona gwaro iri. Pata vatumira gwaro iri, vanga vasati vatipa mhinduro kusvika nguva dzataenda pamhepo. Asi hurumende inoti munyika muna matambudziko ane chekuita nekutonga kwehurumende. Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana vakuru vemizinda iyi vachida kuteererwa, naivowo ngavatererewo hurumende yeZimbabwe zvairi kutaura.
Zvavanyora izvi ndiwo marara. Tinoti marara, hatina nguva yekuteerera marara. Kana vachida kuteererwa ngavachitanga vateererawo. Havangaudze hurumende vakapa zvirango zvoupfumi zvekuita. Hatiteereri marara akaita seiwayo.
Gwaro iri rinouya mushure metsamba dzakabvawo kumabhishopu eRoman Catholic pamwe neAnglican Church vachitaurawo pamusoro pekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makanzuro emaguta nemadhorobha aramba kutambira komeko dzehurumende yekuti maprovincial development coordinators pamwe nemadistrict development coordinator apinde mumisangano yese yemakanzuro, nekuti makanzuro aya haasi kutevedza bumbiro remutemo wenyika pamwe nekusateerera hurumende. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Danho ratorwa nemakanzuro aya rinotevera matsamba akanyorerwa mameya nemakanzuro emumaguta negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachiti vanoona nezvekurongwa kwemabasa mumatunhu ava vanofanira kupinda mumisangano yese yemakanzuro nechikonzero chekuti makanzuro ari kutyora bimbiro remutemo yenyika pamwe nekusateerera hurumende. Asi sachigaro veUrban Councils Association of Zimbabwe, UCAS, zvakare vari meya veGweru vaJosiah Makombe vati vakaziya tsamba yavamoyo vakaona kuti yainge iri kunze kwemutemo uye kuti yaipinza maguta nemadhorobha ese musaga rimwe chete, asi ivo vachishanda zvakasiyana.
Minister vakaita blanket decision yekuti kune vasiri kutevedzera mutemo uye vari kuita zvinhu zviri pamutemo, asi havana kudoma kuti ndeapi maguta acho. So naizvozvo ini sapresident ndakavanyorera minister kuti zvinhu zvakanaka ndezvekuti vataure kuti kanzuro yakati yakatadza kuteerera apa neapa, saka ndakuda kuti ndidai dzakagonawo dzorega kupinzwa musame problem dzakaitwa dzisina kugone pane vamwe.
Vamakombe vati vamirira mhinduro kubva kuna vamoyo. Meya vemasvingo vaCollins Maboke vati kanzuro yavo haisati yatanga kutevedza rayiro yavamoyo sezvo iri kunze kwemitemo.
Hapano tinoita kuti ticomplaini nayo directive iyaya, nekuti mutemo unoti makanzo mamacommittee meetings anongopindwa nemacommittee members chete including town clerk. Any other employee unotouya wekanzo unofanira kutouya atoinvitwa necommittee kuti azoexplaina mao maissues anenge aida kuti committee izive nezvavo. Then ana vachizoya kufukanzo is open for everyone, even members of the public. Saka ivo haisi exception, vanouya hatina problem navo. But mutemo uripo ndokuti kuuya kwavo havatendedzi kuzopati.
Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati zviri pachena kuti vamoyo vari kuita zvavanoda, nekuti mutemo weUrban Councils Act unovapa simba rokuita izvi. Vati mutemo uyu unopesana nebumbiro remutemo yenyika. VaShumba vati makakatanwa pakati pehurumende nemakanzuro anogona kupera kana pakave nehurumende dzematunhu sezvakatarwa mubimbiro remutemo yenyika. Hatina kwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo kana mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti vachaita sei nedanho ratorwa nemakanzuro sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kubatika. MuZimbabwe mune maguta nemadhorobha 32. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika pasi rose. Mumwe mukuru musangano reUnited Nations High Commissioner for Human Rights, amai Michelle Bachelet, vari kukurudzira kusungwa kwevanhu vari kutyishidzira nerufu muriri wekodzero dzevanhu vekuDemocratic Republic of Congo vaDenis Mukwege, avakapiwa mubayiro weNobel Prize. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatambira nezuro manheru kudomwa kwavo nebato ravo reRepublican Party kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri weAmerica.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
VaTrump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party musarudzo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naSachigaro veMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora, pamwe naSachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira. Totanga kunzwa kubva kuna vaCharumbira.
I think takambotaura hangu before ndichiti America, whether ndiva Trump kana ndiva Biden, foreign policy yavo haichinji maererano nokuti chii chiri kuitika kuZimbabwe. Especially effect yokuti foreign policy yavo yakagara yakatageta paland reform, ndo pane problem yakaitika ipapo. Saka tozongoona iri nyaya yekuti kana vakaramba vachiti kuZimbabwe kune mahuman rights, hazvinyanyi kuchinja foreign policy yavo, nokuti kuti unenge ahwena ndiani, hazvichinji foreign policy yokuAmerica as far as nyaya yekuZimbabwe is concerned.
Kova dzokora, imi makamirira MDC Alliance, pane zviri kutaurwa navaTrump munozviona sei?
Imi pane chinhu chimwe chete chandanyanya kuyemura uye chinobva chandipa manyukunyuku, kunyange zvazvo ndisiri munhu anosapota maRepublican. VaTrump vane nyaya yavanotaura yeAmerica First. Vanoidzokorodza vose vanouya vachitaura, vanenge vachitaura nyaya yeAmerica First. Ndotaira kuti dai zviro zvinoitwa nyika dzese, zvinoita nyika dzese kuti vanoita nyika dzavo pamberi, voita vanhu vavo pamberi, voitira vanhu vavo zvinhu zvakanaka, zvipatara zvichivakwa zvakanaka, marodha achivakwa zvakanaka. Zvi zvatinoona muno muAmerica, zvatakaona zvichiitwa navaTrump for the past 4 years. Ndinoshuvirawo kuti dai zviri izvo zvinoitwawo panga kunyika kwedu kweZimbabwe, kuti vanhu vanotaura kuti Zimbabwe First, vobva vareve, vobva vaita kuti Zimbabwe yacho nevana veZimbabwe vave chinhu chekutanga chaanofunga kana vari president, vachivaitira zvavanoda, vachivateerera sekutaura kwavane mhinga vaita kuti izwi ramwari rakafanana nezwi revanhu, vanhu rakafanana nezwi ramwari. Asi tinoona kuti kumusha kwedu hazviri izvo zvinoita.
Tombodzokera kwamuri vaCharumbira. Taona vaTrump vachitaura panyaya yeupfumi hwemuno muAmerica. Pari zvino uri kumawere, manzwa sei pane zvavataura?
Hazindi vaTrump vanga vachitaura vachitaura even vachitorera pamwana wavo mukana Ivanga. Meseji yavo yanga ichikonekana neya Ivanga, mwana wavo mukana atanga kutaura. Vachitaura nyaya yekuti pati yemadhemokrati yakauraya America payakanga ichitonga. Ivo pavakapinda, pane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvakaita kuti America ive the dream of America kuzikama kwayaita in the past. Vachiti ivo vane zvavakaita zvakawanda zvakaita kuti vadzose upfumi hweAmerica muAmerica. For example, nyaya yeNAFTA, Obama akanga akaspreada upfumi hweAmerica kune dzimwe nyika. MaAmerican companies mazhinji anga avhagwa, kambani mazhinji avhura kuna naChina. Trump ari kuti pandakauya ndakauya ndikadzima zvese izvozvo, ndikabhunya zvese izvozvo, ndikadzosera mabasa muAmerica. Ike zvino America yakubhuma ikonomi nenyaya yekuti ndakauya ndikachinja kumapolicies akanga aisiwa aiuraya nyika, of which inini ndinozvikudza zvinoitwa na President Trump.
Tomboenda kwamuri vadzokora, tichitarisa nyaya yeCOVID-19. Tanzwa vaTrump vachitaurawo urongwa hwavo, munoona sei?
MaRepublicans munovaziva maConservatives, kureva kuti havangokuritsa-kuritsa mari pese-pese yekupa vanhu vanenge vakagara, vanowanzopa mabhizinesi. Asi nekuda kwekufadza vanhu nekuda kwekunzwa tsitsi, kunzwira vanhu tsitsi, vakapa vanhu mari ma$500, vamwe vaipiwa ma$1,000, zvichirendera nokuti wambenge uchitambira mari. Vaya vakaburitswa mabasa vari kupiwawo zvakare mari. Saka apa tiri kuona kuti hurumende yeAmerica ine chido nevana vayo nevanhu vayo. Vanhu vari kubatsirwa, hakuna ari kutambura. Kana kwese kuri kunzi vanhu garai mudzimba, kune mitemo, vanhu vanenge vari havasi kuita zvekumbunyikidzwa, hakuna ari kurohwa kunzi wachikora mutemo weCOVID-19, hakuna akavharirwa mujeri. Wandakanzwa chero mumwe chete kunzi watora mutemo nekuti mapurisa acho anotokurudzirwa kunzi ataure nevanhu adzidzise vanhu vasati vasunga vanhu saka pacovid-19 tirikuona kuti vatrump vari kugona
vanga vari sachigaro weMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora pamwe nasachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America varegis charumbira vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo mutambi wemuZimbabwe ane mukurumbira Tinokadevere ari kutariswa kupinda munhandare Manheru anhasi apo chikwata chake chenhabvu chiri kukweshana neDijon. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kadewere ari kutarisirwa kupiwa mukana mumutambo wekutanga weLyon wemwaka uno mushure mekupedza mwedzi yakati wandei achiona vamwe vake vachitamba iye ari kunze. Kunyange hazvo akatamba mumitambo yekuedzana masimba, Kadewere haana kutambira Lyon muUEFA Champions League nemuku Delik sezvo aiva asina kunyoreswa mumitambo iyi. Asi mutambi uyu ari kutarisirwa kutambira Lyon mumutambo wayo wekutanga apo iri pamusha neDijon aine tarisiro yekutanga achibhebha moto. Kadewere akatamba mumutambo uyu anenge achitarisira zvikare kufadza murairidzi wemaWarriors Zdravko Lugo Rusik uyo akabuda pachena kuti haasi kuzosarudza vatambi vane mukurumbira wavanawo asi nematambiro avari kuita pari zvino. Muteveri wemutambo wenhabvu vaLloyd Tapera vanoti kana akasarudzwa kutamba vari kuona Kadewere achidadisa Zimbabwe nekukanda chibodzwa mumutambo uyo Lyon iri kuda mapoints ese.
Haizi kutarisira kuti anogowesa uti mupanhu avari kutamba ari kudadisa ari kusumudzira nyika zvakanaka kuti anogona kugowesa hao kana hwane kasi anenge agowesa.
Kadewere ari kubatana nevamwe vatambi vemuZimbabwe vari kunze kwenyika vane tarisiro yekufadza Lugo Rusik zvekare. Asi vamwe vatambi vakaita Sakama Billiard naWillard Katsande vari mutoro wakaoma wekuedza kuti chikwata chavo chirambe chiri pamusoro petafura. Kaizer Chiefs yadonedza mapoints akawandisa zvekuti yaenzana pamapoints 53 neMamelodi Sundowns. Kaizer Chiefs iri kusangana neBidvest Wits iyo inotambirwa naTerence Drukamanja uyo ari kudawo zvimwe zvibodzwa kuti aonekwe naLugo Rusik. Knowledge Musona neAS Upen yake vari pamusha neSt Truden vaine chinangwa chekutora mapoints avo matatu ekutanga emwaka uno. Nox Mtizwa uyo ari kubvira moto muAbsa Premiership ari kutarisira kuwedzera zvimwe zvibodzwa pagumi nezviviri zvaakanda pari zvino. Mutizwa akasiwa nezvibodzwa zviviri naGabadino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira kukandwa kwezvibodzwa muSouth Africa. Mutizwa nechikwata chake cheGolden Arrows vari kusangana neCape Town City mangwana. Nhabvu munyika dzese iri kutambwa musina vatsigiri munhandare izvo zvingangopera chitarisa mafambiro ari kuita zvinhu. ZIFA inoti ichiri kunzwa kunyanzvi dzezveutano kuti nhabvu yotambwa here gore rino kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva ino yekurwisana nedenda recovid-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafane chirwere checovid-19 munyika hwakanga hwasvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoviga vaPatterson Dzamara kumusha kwavo kwaMutoko vachishora mhirizhonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.